matambudziko ese ari kuita muno muafrica aifanirwa kutanga akatariswa neau nekuti ndo basa vaifanirwa kuita mubatanidzwa wavo unovapa kodzero yekuti vaone matambudziko arimo kwese kunoitika mhirizhonga muri muafrica vanofanirwa kunga vachidii vachionekwa vachiona zvekuita nekuti nanyaya dzinonesa mukatarisa kunana Nigeria, mukatarisa kunana Somalia, mukatarisa kunana Nairobi, mukatarisa muZimbabwe zvese izvi hazvifaniri kupindirwa nenyika dzekunze dzekunana wea kunana America kana kunana Britain. Ivo ndo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuafrica mavo kuti chii chiri kuitika uyezve tozvigadzirisa sei.
Ko SADC inenge ichikwanawo papi?
SADC the southern region, you know how we are divided. We don't have that. Kune South Africa. Kajak ino kwana pamusara pekuti ndo vari padhuze nesu, ndovavakidzani nesu, ndo vanoona nhamo yedu kana tikafa nenzara tikachema ndo vanofanirwa kutanga kunzwa. Naizvozvo kana pakaitika mhirizhonga Kajak ndo inofanirwa kutanga kuziva kuti kwaita mhirizhonga Kajak yoenda kuAU.